maonero edu kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemissile kunogona kukonzera yatingati escalation kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzakuzotatsurana nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswa kwayakaitwa neIran asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran hangari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvino Israel iri kushandisa shamwari dzayo dzinosanganisira vana Britain neAmerica kuti iite sekuti iyo ndiyo yakadenwa asi iyo ndiyo yanga yadena. Zvisinei, maonero edu nyaya iyi inogona kukura mutasa ikazokonzera wider regional war. Ati nerimwe divi takatarisawo tinoona sekuti kurwisa kwakaita Israel ichishandisa chombo chemissile kuIsfahan kwanga kuri measured kureva kuti Israel haina kushandisa overwhelming power, haina kushandisa masimba akawanda mukurwisa uku. Tingangoti nemamwe manzwi echirungu kurwisa kwakaitwa Israel uku kwanga kuri symbolic kana kuti yaida kungotiwo inzi yadzorerawo atsunyarwa.
Sei muchidaro Dr. Guni, chii chamuri kuona?
Dambudziko guru riri pakati peIsrael neIran nderekuti dzese nyika mbiri idzi hapana iri kuda kuenda kuhondo neimwe uye Israel inenge ichitotemba nokuti America neshamwari dzayo ndo dzichaibatsira. Asi vaNetanyahu vanova mutungamiriri weIsrael vari parumanhanzombe nenyaya iyi nokuti vakarega kudzorera. Devakaregera kudzorera vainzi imbwende zvokuti vaigona kutozosiya basa vachinzi nevamwe vavo vainavo muhurumende uye zvavanhu zveIsrael vari kutadza kurwisa Iran. Kuone rimwe divi vanoziva kuti vakadzorera zvine simba kana kuti vakarwisa zvine simba zvinogona kukonzera kuti Iran itodzorerawo zvine simba inotozoita an open warfare kana kuti inotoisa hondo huru chaiyo pakati peIsrael neIran.
Chii chatinoziva pamusoro peguta reIsfahan, rimwe remaguta akarohwa neIsrael nemusi wechina manheru?
Nzvimbo yakarwiswa yeIsfahan inzvimbo ine zvechiuto zvakati wandei. Chekutanga, kune nuclear plant iriko ikoko kunogadzirwa mhando dzemoto wenuclear dzakawanda chaizvo. Iran ine nuclear base iriko rakati kurei chaizvo. Uyewo zvakare kune military air base, pane nhandare hombe yemauto Iran ikoko kakare. Uye chechitatu ndechekuti muIsfahan imomo ndo munogadzo nzvimbo hurusa muIran inogadzirwa zvombo zvemamissiles zvakati wandei. Kune factory hombe inogadzira zvombo zvemamissiles anoshandiswa neIran kunzi one Israel neshamwari dzayo. Iran iri kupa zvikwata zvemahuthi zviri kuYemen, Hezbollah nezvimwe zvakati wandei zviri kupomerwa kunzi Iran iri kupa zvombo izvi. Saka tinoona sokuti Israel mukurwisa Isfahan yaida kuti iratidze kuti inoziva kuri kupa zvombo zveIran uye inogona kurwisa nzvimbo dzakaita saizvozvo. Ukuone divi Iran iri kutiwo iyo hapana damage hombe kana kuti hapana nzvimbo dzakaparadzwa dzakakura, vari kuti ivo vakakwanisa kurwisa zvombo chombo cheIsrael ichi. Zvinoreva kuti Iran inenge ichatora kanguva kakati rebei ichizeya kuti yodzorera here kana ichidzorera yodzorera sei.
Zvaitwa neIsrael izvi zvingangopera zvakadai here? Munozviona sei Dr. Guni?
Tinoona sokuti mutsauko uchaitika apa ndewekuti kana Iran ikafunga kudzorera kurwiswa ikokoko, hatione ichiita zvayakaita pakutanga. Nekuti pakutanga yakautaurira America neshamwari dzayo kuti yanga ichizodzorera nenguva ipi. Ndosaka makaona kuti kunyangwe Iran yakanga yakashandisa zvombo zvakati wandei chaizvo zvemamissile nendege dzemadrone dzakakwanisa kupfurwa dzakawanda, nekuti yakapa yambiro paine nguva zvakakonzera kuti America Jordan neBritain dzibatsire Israel kurwisa zvombo izvi. Ndosaka muchiona zvizhinji zvacho zvakapfurwa inokuti Iran yanga yagara yayambira kuti isazorwisa nenguva dzakati nemusi wakati zvikapa nguva yekugadzirira. Asi tinovasa kuti pari zvino kana Iran ikafunga kudzorera sezvatinotarisira haichazopa yambiro zvakare, inenge yaakutorwisa ichiti yatova hondo, zvinogona kuzokonzeresa kuti America ive inobobomerwa nenyaya.
Iyo America iri kubata nyaya yeIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsrael kuti isakonzeresa hondo yakakura, nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israel iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iye zvinhu zviyade naIran, zvinoreva kuti hondo dzacho dzinenge dzati wandei. Israel inotoziva kuti nokuwanda kwehondo idzi kana ikata full scale neIran inenge yakutoda dzimwe nyika kuti dziibatsire kuti irwise. Inoziva chete kuti America haizoregera Israel ichirwiswa nedzimwe nyika kana ichirwisa neIran iye isina kupindira.
Saka vaBiden vangaita sei nenyaya iyi?
VaJoe Biden vane mukana mudikidiki wokuti vakwanise kudzoredza pfungwa dzavanatanyawo nehurumende yavo. Otherwise tinoona sekuti hondo iyi ikaenderera mberi, America ichapedzisira yapindirawo, zvinogona kuzokonzeresa kuti sarudzo dzemuno muAmerica dzizobuda nenzira inenge isina kutarisirwa nemadhemokrats, nekuti vaJoe Biden vanenge vachinzi vatadza kushandisa masimba eAmerica kuti ndiyo ine mari, ndiyo ine zvombo zviri kushandiswa neIsrael. Inofanirwa vaJoe Biden vanotariswa kunge vachishandisa simba iroro kuti vadzore Israel, kuti Israel ngainangane nematororo eHamas vakairwisa, kwete zvokunodena nyika dzese dzese zvoso kukonzera kuti pave nehondo huru pasi rino.
Nyaya iyi haichavhiri ngevaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsrael ichadziringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera, vachinyuta kuti aiwaka isusu hatingarambi tichitambura nekubhadhara zvinhu zvinodhura kunoku nekuda kwekuti Israel iri kuramba ichinyongonya Iran. Asi isu tisiri kuipa zvombo, isu tiri kuipa mari. Saka zvinogona kukanganisa kusarudzo yemutungamiriri weAmerica zvikuru kwazvo zviri kuitika izvi. Kunyange zvazvo Iran iri kutaura kuti hapana dhemeji yakaitika yakakwanisa kurwisa zvombo zvakashandiswa neIsrael zvemamisairi nemadrones, ari kunzi neIran anogona nge akasimudzwa kubva mukati meIran imomo, nekuti radha yayo kana kuti system yayo inoona kufamba kwezvinhu zvinenge zvichibva kunze zvichipinda, yakati haina kuratidza kuti pane chakapinda. Madrones aya haana kunge abuda apinda muIran achibva kunze. Zvisinei, tingati dambudziko guru rina vaJoe Biden nderekuti vanhu vemunomu vachajamuka vachiti aiwaka hatingarambe tichidhirirwa nezvinhu nekuda kwenyika yatiri kusapota.